Vachitaura apo Zimbabwe yange iri kupiwa madhora mamiriyoni gumi nemanomwe ekusimudzira dzidzo pasi peEducation Transition Fund pamwe nemadhora anodarika zviuru mazana makumi matanhatu ekutengera vana vadiki chikafu nesangano reEuropean Union. Vakoutati vati Zimbabwe yakaisa chikumbiro chemadhora mamiriyoni makumi maviri nematatu kusangano iri. Vati vane chivimbo chokuti chikumbiro chavo icho vakabatsirwa kuita nevamwe vavanoshanda navo muEducation Transition Fund chichabudirira.
Tomorrow, the Global Partnership for Education sits in Washington to decide an application for funding of over $20 million for teacher retraining in Zimbabwe. And whilst I certainly can't this afternoon say that we will definitely get that funding, what I can say is that the Education Transition Fund has played a pivotal role in assisting us in the ministry prepare all the necessary documents for submission to the Global Partnership for Education.
Vatikana izvi zvichinge zvaitika zvinoreva kuti varayiridzi vese munyika vachadzidziswa basa patsva sezvo kuve nemabhuku chete kusingabatsire vana kuti vabudirire muzvidzidzo zvavo.
But if it is, it will mean on top of everything else, we will over the next few years get funding of some $23 million for teacher retraining, which is, you will appreciate, critically important. It doesn't matter how many textbooks you have in the classroom, it doesn't matter whether your roofing is good and you've got desks and hard boards. If you haven't got teachers who are motivated and trained up to the latest possible standards, your education sector is undermined.
Zvichakadai mumiriri weEuropean Union muZimbabwe vaAldo De La Risha vati kutadza kupa mari kudzidzo kuri kuitwa nehurumende yeZimbabwe kuri kudzorera kumashure nyaya dzekusimudzira dzidzo munyika. Vati izvi ndizvo zviri kuita kuti sangano ravo ribatsire Zimbabwe kuti ikwanise kuti vana vese vawane zvidzidzo zveprimary sezvayakaronga pasi peMillennium Development Goal number 2.
We have ganged up with other development partners in order to make sure that this support is really provided in such a way that the total of the contribution of development partners is more than the bilateral contribution of each of them. And one of the consequences is that the development partners are providing the required funds to cover most of the non-salary related cost of the ministry's 2012-2015 operation plan.
Vakasanobata chinzvimbo chemukuru wesangano reUnited Nations rinoona nezvana muZimbabwe vaGianfranco Rotigliano vatiwo rubatsiro rwemari rwabva kuEU ruchashandiswa mukugadzirisa zvikoro, macheya nematebhuru pamwe nezvimwe zvinoita kuti varayiridzi nevadzidzi varerukirwe muzvikoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.